Yo, welcome to another episode of Crazy Zimbabwe in 24 hours. These are the stories that have been happening in the last 24 hours. It's a good trend. Winza is dating Natasha Nyem. I mean, we'll teach you what they reach, but what would you can understand that one? And another thing, DJ Ola wa kuti ndiri fatwa natodi kuti ngaka ende kuchikoro kamwana zvinhu zvamakuratidza kana zvamazimbabwe nzvira dza kuti nyika yakaoma kana makuratidza zvinhu zvakadai so. Another thing, let's moving on. Takuenda pana DJ Towers wapuwa mota na Sewick name. I think ndiye na deserve a mota pano isu. Uyu ha deserve kuimbira songo yekuti siyo. And yanzi ne government vano kutakura nema helicopter kusvika 260 nema ambulance ano ino. Another thing, Gogolete said anzi kati mboende kwa Douglas Lane graduation ji gown. I mean, kuti vada kuti kuindwe nanani. And DJ Towers wakutudzwa kanaka just because vakawana mota. Follow for more this Crazy Zimbabwe in 24 hours.